pane nyanzvi dziri kutaura kuti temperature chete haisiriyo inoratidza kuti munhu haasi kutakura virus inotakurirwa vamwe. Vamwe vari kuti unogona kuva netemperature yakatonaka chaizvo iri right, asi une chirwere ichocho uchikwanisa zvekare kupa vamwe. Saka hatisi kuona kuti nyaya yetemperature chete ndiyo inogona kudzivirira kupararira kwechirwere checorona virus.
Ko sei zviri kuti hurumende iri kutaura zvayo, vashandi zvavo nekuko, uye vashandirwi vachitaurawo zvimwe?
Idzi ndidzo nyaya dzaifanira kugadziriswa netripartite negotiating forum. Hurumende yange yagara yaunza nyaya iyi kuTNF kwekutanga. Taikwanisa kugadzirisa zvinhu izvi zvisina kupa confusion kusekta dzakasiyana-siyana. Iyo zvino vemabhizimisi ndivo vachema.
Saka izvi zvinorevei chaizvo pamutemo?
Takutizoona mumwe mutemo uchabuda. Saka tichaona SI-100 kusvera mangwana yakudobuda. Asi kungauya mumwe employer achiti iye haagoni kutenga magloves, tichaona zvekare mutemo wakutochinjwa. Vakuti vashandi ngavazvitengere mamaski nezvimwe zvinofekwa. Tingaona zvekare employer akudzoka achiti kwake social distance haigoni kushanda. Toona zvekare mumwe mutemo. Saka tichaona mutemo zuva nezuva ichingochinjwa-chinjwa. Asi zvinhu izvi zvaigona kugadziriswa chete yai hurumende yaikwanisa kugara pasi nevashandi nevemabhizimisi vasati vatanga kuannounsa zvavanenge vachiita kuita.